Vachifora, vachikwira mukomo Vanga vachimanya, vakabereka sombo Ndafunga kuti, ameno kunge hondo Paro vakariyo, leka musambo Leka riyo, paribata pamoyo Paro vakariyo, leka musambo Leka riyo, paribata pamoyo Yango vayo yo yo
Chimbaramba kutsura haramba chingo katsuzura ngoma maputa tinozura soja tamzira jombo yakatura inogadzira nzira ikatsika sora inozura
amuzati maniwona tichizika pasi zvamusangaona kumba ngomoya ngoma haife yakapora ndiananga ndishora kumauta kunodiwa mamoya simutsa ngoma ngoma haife yakapora
Vachifora, vachikwira mukomo Vanga vachimanya, vakabereka sombo Ndafunga kuti, ameno kunge
Waita manda yongo
Haro vakariyo,
ina yongo
Eka musambo
Waita manda yongo
Eka riyo,
ina yongo
Haribata pamoyo
Waita manda yongo
Haro vakariyo,
ina yongo
Eka musambo
Waita manda yongo
Eka riyo,
ina yongo
Haribata pamoyo
Waita manda yongo